vamwe vatori venhau vanoti vari kushungurudzwa nemapurisa nemasoja zvavanoti zvave kukonzera kuti vatadze kuita basa ravo zvakanaka. Mumwe mutori wenhau Mary Taruvinga uyo anoshandira kambani yenewzimbabwe.com anoti ashungurudzwa nemasoja nemapurisa nhasi paanga achiita basa rake.
Ndaona kuti ndanganira kutonetswa paya paya ndakutoshungurudzwa nepandazofona futi kechitu akati mira ipapo vari kuda zokubatsira then wabva watanga unditi zvoni ha unofunga kuti nyati acho yazokununura panapa manje uchaswera wakamira panapa wakamirira nyati wako ei if you think kuti ane simba haana simba ranaro unotogona kutofonera vanhu vari pamusoro pake because hatina kumira panapa nekuda kwiri tamirawo panapa because tapiwa mutemo wokuti hapana munhu ari kupinda mutaundi chero mumidhia chero chii hapana munhu ari kufanira kupinda mutaundi na.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Charles Chidhakwa atiwo akarohwa nemapurisa nezuro ari pabasa.
Asi musati maenda chitombouyai mumboita mapress ups nemafruit jump pano kuratidza kuti munofarira nyika yenyu. Ndobva vatotanga kutotishungurudza ipapo kwealmost 45 minutes chingoripo ipapo takapakiswa ipapo tapedza vakabva vazoti tichiendai asi musati maenda toda kuti munoudza vamwe venyu kuti hakusi kubvumidzwa kufamba saka toda kurovai shamu nhatunhatui dzake dzake kuitira kuti muzive kuti munofanira kugara kumba. Vakabva tatorohwa nemashama vakanga vakabata asiri mabhatani sting bat zvimwe zvitambo zvazvo zvakamonyewa monyewa so zvine mapfundopfundo zvazvo zvakabatwa nevakomana vemasoja vanga varipo ipapo. Tikabva tatorohwa ini ndakarohwa dzangu 5 dhiraivha wanga akarohwawo dzake 3 tikabva taendeswa tikabva tadzosirwa kudzimba.
Zvichakadai mumwe mutori wenhau anoshandira bepa nhau rekumasvingo Retail Zim Boniface Gumbwanda anonzi ambochengetedzwa nemapurisa ekuchiredzi nhasi mushure mekushanyira chipatara cheko achitevera nyaya nechekuita nemunhu anonzi afa ikoko achifungidzirwa kuti anga aine chirwere checovid-19. Gumbwanda azosiyiwa nemapurisa asina mhosva yaapomerwa. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo kutinzwe kuti chanyatsokonzera kuti munhu uyu afe chii. Zvinonziwo mutori wenhau webepanhau reherald kumasvingo George Maponga amboshungurudzwa kwechinguvana nemapurisa anga akavhara mugwagwa mumasvingo makare asi azoregedzwa zvake achienda. Kushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vatori venhau kwashorwa nemukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa vatavani mwoyo.
Isemi saZimbabwe tichiona kuramba kubunyingizwa kuchikwira tatora matanho ekuenda kumatare edzimhosva dare rehigh court kwatirandotaura nhunha dzedu tichiti tokumbirawo dare iri ritipe rwaro runoratidza kuti mapurisa nemasoja haabvumirwi kuramba achimbunyikidza vatapi venhau especially munguva yavari ino yekutorwa kwemashoko nekufambiswa kwawo mukurwisa denda riri pakati pedu recoronavirus.
Mutauriri wemapurisa vapol nyati vaudza studio 7 kuti mapurisa akawirirana nebazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko kuti vatori venhau vane zvitikinyani havafaniri kurambidzwa kuita basa ravo. Vanyati vatiwo vatori venhau vanofanira kuita zvinhu zvine hunhu panguva yavanenge vari pabasa zvisingazoita kuti vanetsane nemapurisa.
Isusu semapurisa takatarisa vepublic relations tikatotaurira macommanders edu kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika chimwe chiri kuitika nechokutizvo vaese vane makadzi avo vari kufamba zvakanaka asi tine dambudziko rekuti vatori venhau tozova nebasa ravo ravari kuita kuti vamwe vacho nonga vadziviwo kuti vanofanira kunge vachiteedzera maethics ejournalism vachiita zvinhu zviri pamutemo.
Vanyati vati mapurisa nevatori venhau vanofanira kuve neukama hwakanaka kuitira kuti basa ravo rifambe zvakanaka. Vatiwo nhasi vatanga kushanda nemauto kuvhara migwagwa sezvo veruzhinji vanga vasiri kuda kutevedzera zvakatarwa nehurumende kuti vagare kudzimba.
Ndofunga maona zuva ranhasi kuti vechiuto nevemapurisa vabatana kuona kuti vanhu vanotedzera mutemo yakaiswa nehurumende kuti tirwisane nechirwere checovid-19. Pari zvino izvi kwasungwa vanhu vanoitwa ivo 3,687 vese vasungwa ivavavo vanga vachisanganisira vanhu vanga vachida kuita zvehwahwa, vanhu vanga vachivhura mabhizinesi vasina maexemptions, vanhu vanga vachingofamba pese pese nedzimotikari ndo saka tukutisisu anungawagare kudzimba kuti tichengeteze utano, tichengeteze mazimbabwenzi apo turi kusana nechirwere COVID-19.
Zvichakadai, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakaburitsawo mashoko ekuti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nemapurisa nemauto, uye sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nezoro rakakwidza kumatare nyaya yemumwe mudzimai wekuKaroi, amai Lucia Masvondo, avo vanoti vakarumiswa nembwa nemapurisa, aiedza kuti vanhu vatevedzere zvakatarwa nemutungamiriri wenyika kuti zviitwe panguva iyo nyika yakavharwa nepamusana pechirwere checoronavirus. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwawo kuburitsa mashoko manhero ano ekuti ndeapi mamwe matanho avachatora sehurumende pamusoro pechirwere ichi, icho chauraya vanhu vatatu munyika pari zvino, uye chaurayawo vanhu vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.